Mashoko atatambira anotamai mugabe awa vari kunze kwenyika nemurume wavo nemhuri vanonzi vatumira mapurisa anga akapakatira zvombo kupurazi reArnold Farm number 10 riri kumazowe kuti anobvisa mhuri dzinodarika mazana maviri papurazi apa. Mumwe mugari wepapurazi apa audza Studio 7 parunhare kuti mbatya dzavo dzasiyiwa dziri pamhene nemapurisa aya ayo avati anga ane motokari dzakawanda akatakura zvombo. Mugari uyo asina kuda kudongwa nezita kana kuburitswa izwi rake pamhepo ati mapurisa pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori vanga vave nemazuva vachiuya papurazi apa vachiti vagari vose vabve papurazi apa kuitira kuti amai mugabe vagokwanisa kuchengeta mhuka dzavo papurazi iri. Mugari uyu aenderera mberi achiti chiri kuvarwadza ndechekuti mbatya dzavo dzingangoparadzwa nemvura iri kunaya mazuva ano uye havana kwekuenda nemhuri dzavo. Aenderera mberi achiti chimwe chiri kurwadza ndechekuti vanga varima zvirimwa zvavo zvekuti vatotarisana nenzara mwaka uno zvichitevera kudzingwa kwavaitwa papurazi iri. Rimwe remagweta ari kuona nezvenyaya iyi uye vachishanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaDavid Hofisi vaudza Studio 7 kuti vatotumira magweta kupurazi iri.
Vauya kwatiri nhasi vachitoti vari kudzingwa zvechisimba vavarototi imba dzavo dziri kupazwa vavachitiudza ivo kuti zviri kuitwa nemapurisa. Saka tabva tamhanya-mhanya kuti tivatsvagire vanovamiririra.
Kunyange hazvo pane mutongo wedare repamusoro wekuti vanga vachigara papurazi iri vasabviswe vasina kupiwa dzimwe nzvimbo dzekugara. Mhuri idzi dzave nenguva yakareba dzakagara papurazi iri zvichitevera chirongwa chehurumende chekugovera minda kuvanhu vatema icho chakatangwa muna 2000.
Ya zvinhu zvinoshoreka nekuti isu taitarisira kuti taone bumbiro remutemo tinenge tane kuremekedzwa kwemitemo nekuteedzera zvinotaurwa nematare. Asi kana zviri kuita sematauro atiri kuitwa nevatiri kumirirawo zvekuti mapurisa ari kutoita izvo zvakanzi hazvifanirwi kuitwa nematare, tinotoshaya kuti munhu anowana masimba kana chivindi chocho kubva kupi chekuti ari kutoita zvinhu izvozvo zvinenge zvakatotaurwa nematare kuti hazvifanirwi kuitwa.
Mumiriri wemazowe West muparamende vafortune chasi pamwe negurukota rinomirira mashonaland Central vaMartin Dina vati havasati vaziva nezvaitika papurazi iri. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati vakamirira kunzwa kumapurisa ekudunhu iri vasati vapa divi remapurisa panyaya iyi. Muna kukadzi wegore rapera pane mhuri dzinodarika mazana manomwe dzakadzingwa namai mugabe papurazi remanzou riri mumazowe makare dzikatutwa nedzimotokari dzikanosiyiwa parutivi pemigwagwa kuconcession pamwe nekumuzarabani. Amai mugabe vakataura pakupera kwegore rapera kuti vari kuda kuvaka yunivhesiti mumazowe munguva pfupi ichange ichitevera ichange ichidaidzwa kuti Robert Mugabe University. Pakupera kwegore rapera vadinha vakatiwa amai mugabe vachavapa chero purazi ravanenge vati vanoda. Mhuri yemutungamiriri wenyika yakatorawo mapurazi akawanda anosanganisira raimbova remutongi wedare repamusoro vaBen Hlatshwayo uye mhuri iyi ine chikoro chiri mumazowe makare pamwe nerimwe purazi rinochengetwa mombe dzemukaka reGushungo Dairies. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.